ukuthi yebo akaba sungwa nizu wabuka ukuthi namusize leyaela ku electoral committee ajazonge achanda nekanzi
ezvikonzero zvipi zvakaita kuti vange vachisungwa
pane maekizizano kungaiti mboitika but otherwise akatani zvakanyatso kufika zvizere basi zvirwindirani basa ravo ravaita emacommunity developments avaita
saka pavamiswa mudare nhasi nyaya yavanga vachipomerwa kana kuti mhosva yavapomerwa nayo mudare ndei
ingori mhosva yekuti vanhu vari kuda kutaura kuti vakaita fraud here yekuti project haina kuzofanaka here haina kuzonyatsonanga nechinangwa chacho but otherwise ichiri nyaya kufunga sei yatiri kuongorora because vangopinda neremand hapana zvake zvaita zvabuda
ivo vagwature vari kuti nenyaya iyoyi
vari kungotaura kuti kati akachena aingopavarevaraekuti ase remacommunity neche development edu I think tinobaya kunesereoti pamwe maybe vakanga vakutopinda mumachemba zavo vazosungwa pachezavo
vari kunzi vakapara mhosva iriini
zvaani makura anosvika 2 years zvanga zvaitika
saka ari kunzi mumhangari ndiani panyaya iyoyi
pane mumhangari anenge achinzi ari kuunited kingdom but ari kunzi anenge aita se akasenda nomwe kunoku kana takapa matamba ekuti ari kupa nhumwe yake zino saka tisati tawana umbou